A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, November the 22nd, 2018, where today we'll be discussing what came out of the country's budget presentation today and also events that happened at Parliament prior to the budget presentation. We'll also be taking you into a sneak peek into a Studio 7 town hall meeting that was held in Harare yesterday. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye. To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day, Pano Pachina Chemadzimai. Don't forget, we're also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona right now, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation. If you're just joining us, today we have a fully packed program. We're going to be discussing what came out of the budget presentation today and events that happened prior to the budget presentation. We'll also be looking at a sneak peek into a town hall that was held by Studio 7 in Harare yesterday. What are your views on all those issues? And we'll be opening up our microphone to hear your views. Kune avo vachango pinda mchirongwa nasi tine chirongwa aiwa chine manyukunyuku tichange tiri kutarisa zvanga zviri kuturwa ku budget yaitwa iyo ku parlamente nasi uye zveta ona zvanga zviri kuitika apo vadare ve MDC vawanikwa ivo vachiburitswa mu parlamente pasvika vamunangagwa vachipomerwa ivo mhosva yekuti vanga vasiri kusimuka vachikudza vamunangagwa saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa tichange tichikupai zve muchidimbo zvaka itika nezuro pa town hall yakaitwa musangano mukuru wakaitwa ne Studio 7 muHarare. Asi tombodzokera kune mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa timbonzwa kuti nasi muparamende maturwa chii panyaya yezveupfumi.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra 2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri, vanobe vati bhajeti ra 2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika, kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanobe vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki vezanupf kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutanga ndira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani hurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nema ghost workers.
Vamtuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau anga achitipakurira zvabuda mubudget ranhasi raturwa navantuli Ncube vanga vari ivo muparamende umotaona nhengo dzeMDC vachiburiswa muparamende iyi saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi asi tine mufaro mukuru nekuti tichange tine mutori wedu wenhau Praxedes Jeremiah ari muHarare pari zvino achititsananguro kuti zvii zvaari kuona munyika mushure metown meeting kana kuti musangano mukuru wakaitwa iwo ne Studio 7 nezuro Maneru pa Crown Plaza. Saka tichange tiri kuenda kuna Praxedes Jeremiah tichinzwa kuti zvii zvakabuda pamusangano iwoyu. Asi pari zvino tinoda kumbodzokera kuti titarise kuti zvii zvanga zviri kuitika muparamende nhasi. Tine mavhidhiyo akati wandei zvanga zviri kuitika muparamende. Saka tichange tichiti tikambotaura neizvi tombobatane izvi tichionesana ipo pano. Tinotenda vese vari pa live feed yedu uyezve muno yazvekuita muchinge mangopinda idzai mawanikwa imi muchidzvanya pakanzi share uyezve mawanikwa imi muchitipa namba dzenyu muchitipa zvakare code number dzenyu kuitira kuti tikwanise isu kukufonerai. Takamirira iye zvino kuti tinzwe kubva kuna Praxedes Jeremiah mutori wedu wenhau ari muHarare. Regai timbokuchingamidzai. Tina McDonald kudya usiku chiri muta ari kuti tapinda tapinda tiri muno muCape Town. Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Bloemfontein. Aiwa tinokutendai. Gabriel ari kuti zvakare ndiri kuno kuSouth Africa tapiwa mungaiswa ari kuti tapinda. Isla Machaza ari pananza mhie aiwa tinokuchingamidzai. Ndiri kuona iye zvine zvipije ari kuona nesu pano zvinoratidza kuti aiwa aripo saka tichange tiri kuenda kwaari tichinzwa kuti kwakamira seiko kuHarare. Zvii zviri kuitika. Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you ndiri kuno kuBloemfontein. Sylvester Mutambiranwa hanzi tiri kungoteerera hedu tiri kuno. Pane vazhinji vanga vari kuda kupinda muchirongwa panguva yapfuura patanga tine Let's Talk asitati tichavafonera pachirongwa chedu. Asi tiri kufara tiri kunzwa kuti tine mutori wedu wenhau Praxedes Jeremiah. Regai tiende kwaari. Hello PJ.
Hello, marvelous.
Oh, it's great to be speaking to you all the way there in Zimbabwe. How is Zimbabwe?
Hi, Zimbabwe. Yakanaka vakomana.
Aiwa, tinokushingamidza. Tiri kufara chaizvo nekuti murimo imomo muHarare muri kuitika zvinhu zvakawanda. Taona BJ nhasi kwanga kuri kuturwa iko budget navantuli Ncube. Pane zviri kutaurwa nevanhu here pamusoro pebudget iri?
Vari kutaura zvakawanda but vari kungoti harina zvari kuratidza zvakawanda zvinobatsira kuti vanga vachigadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika. Nekuti zvisungo zvese zvavari kuita kana nemuhurukuro yatakaita nezuro pakabuda zvisungo pakabuda vakabvumirana kuti hurumende yemuZimbabwe haisi kuita zvisungo zvinobva muvanhu asi kuti vanoita zvisungo vari ikokoko kumusoro-soro ikokoko vasingazive zviri kunyatsoitika pasi apa.
Aiwa mabva matijiko. Tisatenderera mberi totiombo kwadzisa vateereri vedu isindevere.
Siyalivinyelela valaleli vomusakazo weStudio 7. Sivame ukusakaza seWashington DC sonke sobabili loMarvelous kodwa ke namhlanje ngibe lethuba elihle njalo lenhlanhla yamaswazi ukuthi ngiyenelise ukusakaza ngiseHarare seCrown Plaza lapho ke ekade silomhlangano omkhulu wengxoxo mpikiswano ekade ikhona izolo lapho kade sikhangela khona ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usuwenzeni phakathi kwensuku ezilikhulu ku-100 days. Sikhangela nje ukuthi ezomnotho ezembusazwe lokunye okuphathelane lempilo nje kaZulu. Lapho ke isimo somnotho elizweni leli hatshi uguqe ngamadolo ngoba intengo iqongile, intengo yokudla, intengo yempahla iqonge ngokuphethwe kumbe kathathu kumbe kane. Ngoba into kathi ukudla kumbe impahla kathi senza enxenye aphansi kwamasenti ayi 50 cents. Uthola ukuthi $1.50 into enjengamanzi $1.50 isedlula i 1 liter yepetulu eyi $1.38, $1.40.
Mhm. Mm. Yeah. Mhm. PJ, maybe tuda kuti timbotarisa sneak peek mumusangano wamakaita nezuro, chimbotipa muchidimbu kuti chicha mamwe nacho nezuro.
Nezuro murukuro yatakaita takaita rombo rakanaka rekuwana nyanzvi mune zvopfumi. Maisakile sifela ningoma vanovaivo vanoona nezvekodzero dzevanhu vari masangano akazvimirira oga maCSOs, tikavawo zvekare navamonzora vanovaivo seneta vebato rinopikisa reMDC. Takange takakoka vezanu PF vakatenge vabvuma vaNick Mangwana, asi vakazoita dambudziko rekuti vakaita rwendo. Ndokubva vati ndichatumira mumwe anouya panzvimbo yangu, asi vamutambudzi vakanga vanzi vachazouya havana kuzokwanisa kusvika. Takakurukurwa chikuru ipapapa. Takanga takatarisa dengenderera kana kuti ndite musoro wenyaya wakanga uri wekutarisa kuti pamazuva zana eutongi hwavamunangagwa paitwei, pane tariro here kuti zvinhu zvichabudirira kana kuti upfumi huchabudirira. Muzvare Sakile Sifela Ningoma ndo vakatanga, vakabva vatanga havo zvakare nezvakanaka zvaitikawo mumazuva zana iwayo eutongi hwavo. Vakazotsanangudza kuti upfumi hauna kumira zvakanaka, zveshuwowo upfumi hauna kumira zvakanaka, mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanyisa zvisingatomboiti, zvokuti bhodhoro remvura chairo rakanga richiita 50 cents. Asi iko zvino izvi raakutoita $1.50 ka 500 milliliters. Asi ukatarisa ukada kuenzanisa nepeturu, peturu iri kuita $1.38 to $1.40. Saka mutsauko wacho ipapapo ndopaunoona kuti zvinhu mutengo wakanyanya kukwidzwa zvisingamboiti. Zvinhu zvakawanda zvataenda musupermarket chaimo tisati taenda muhurukuro iyoyi ndaitoonawo kuti mitengo yacho yakanyanyisa. Uye mari dziri kushandiswa kuno panotoone marates matatu kuti US dollar, mabond noti neRTGS. Ndo zvimwe zvaikurukurwa ipapo vanhu vachingopa mufananidzo wokuti ndo zviri kuitika iko zvino zvinotarisirwawo nevanhu. Vazhinji vacho vaibvumirana kuti kubva pamapanelisi nevavo vakanga vari muaudience vakanga vachibvumirana kuti hurumende yedu inofanirwa kuteererawo zvinobva muvanhu.
Mombobata makadaro PJ, toda kumboenda tinotora ka sneak peek tichitarisa hurukuro yamakaita iyi, timboratidza vateereri kuti mangwana muchange muri kuvapakurira zvipi ipo pano palive talk.
Isikhathi lesi semkhetho sesidlulile, isikhathi sesizama ukuthi siyakhe ilizwe lethu, sihambele phambili, sibona umbuso ofuna ukubuswa uwodwa, umbuso okhuluma isikhiwo sokuthi there is no alternative, we must be prepared for economic shocks. Isikhiwo sona leso, isikhiwo lesi siyahlupha ngoba siyabona ukuthi isikhiwo lesi siyafana lesikhiwo sikaMargaret Thatcher noma uRonald Reagan. But you know, there is no need to reinvent the wheel. Izinto lezi asolizwe eliqala ukubona ama-recession noma ama-economic problems khathesi. Lathi lapha eZimbabwe we have had our own recession. Zange sahluphela kakhulu ngesikhathi se-ISA, and in the past 20 years of economic decline besihlupheka. Baningi abantu ebeZimbabwe who have got solutions of how we can do it. So now when you look at the shocks, and I say this also from a women's perspective, we have seen ama shocks now everywhere, but ama shocks now, ama solutions that are coming to deal with the shocks, it's, for example, making people keep a ban import, but where is the measure for social protection? Where is the measure to protect people from, you know, the problems of the economy in terms of social services, in terms of healthcare, in terms of access to medication, in terms of all the other social things that is funa? As if only the government keep a 100 days on a day, the solution is the social is a journey. Why is it we are super? We are super mobile once again, as citizens, we are going to be responsible for taking care of our Andamakulai. Yeah. And we are going to be responsible for who taking meat. Why is this a problem? It's a problem because we see an economy, even though it's correct in the name, and even though it's open for business, and someone is looking for is correct. In Mali, the money that is sustaining Zimbabwe is Zimbabwean's money. 50% of our hospitals, the money that sustains our hospitals, comes from Zimbabweans paying from their own pocket. Then we have that health level from airtime. Has anyone ever told us what money in a day? Then we have into your cholera. I'm going to buy Zimbabwe eco cash. If you have almost $1 million, 700,000, do you need to report your money? Almost $1 million to cholera from citizens. Never mind, $60 million. But his madness is not going to support social protection.
You're hearing there a sneak peek of what we'll be giving you tomorrow. We'll have a two-hour show here on Life Talk giving you what took place at the Studio 7 Town Hall yesterday. But we have our reporter on the ground, Praxidis Jeremiah. PJ Tombozoka Kwauri. Tinzwe kuti tichidzokera zvedu panyaya yebudget yaturwa nhasi uyezve zvataona zvichiitika kuparamende. Hameroti wambonzwa here zvaitika?
Ndiri kunzwa kuti pasvika mutungamiri wenyika muparamende, ndingati nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa vaita zhohozhohwe reiyari kuti rekusaremekedza mutungamiri wenyika vachibva vadzingwa.
Ehe, ndozvimwe zvatichakurukura zvakare ipo pano, nekuti mangwana ndopamuchawana mukana wokunyatsoti vanhu. Saka nhasi tiri kuda kuti tingosvosva vanhu kuti vadzoke pano mangwana vange vanemi PJ nevamwewo muchikurukura nyaya yemusangano wakaitwa uyu Town Hall yakaitwa iyoyo neZuro neStudio 7 ichikokerwa nasisi PJ. Tisati taenda zvedu kuvhidhiyo yedu, ndiana ane vamwe vanga vari paTown Hall kuitira kuti vanhu vagare gadzire kudzoka.
Panga paina Senator Douglas Monzora, vebato rinopikisa reMDC, rinotungamirirwa naVanelson Chamisa. Paitawo zvekare mudzimai anga aripo, mudzimai ega, anova iyo mai muzvare Sakile Sifelani Ngoma, pamwe chete nenyanzvi mune dzezvezvopfumi, vanoitwa ivo vaClinton Musonza. Kubva ngerikene pavane paavo vanga vakateerera pachitangwa hurukuro, vanga vachiteerawo hurukuro, vakapiwa mukana wekuti vange vachitaura. Vamwe vacho vakataura zvezvi so passionate, muchazvinzwira mega mangwana vachipowo advice, kana kuti mazano kuhurumende kuti ngaitibatewo zvakanaka. Pane mumwe akatotaura kati inini am a qualified engineer, asi izvozvi ndakatokwalifya, ndinofanira kunge ndichiwana basa, ndakatograduata, asi basa handina. Izvozvi izvi ndinotongoswera ndichitoita kiya kiya. Takatozoitawo kutotorera microfoni baba ivavo, vakanga vaine shungu chaizvo vachida kutaura nhuna dzavo dzese kuti dzinzwikewo.
Mungoti dene sindevele kuti vamwe vanzwe kuti vagogarira pano vachirindira chirongwa ichi mangwana, kuti chii chichange chiri kuitika mangwana ipo pano.
Uhlelo rwaizolo lapo evesile ngxoxo mpikiswano ehoteleni yeCrown Plaza Hotel, ive ingxoxo nsibili mpikiswano kwaba abantu bepetukutele, ikakhulu lapho sesinike abantu kuthi bakhulume akade belalele ingcwethi zethu, kumbe ngithi amapanelisti ethu esungula ingxoxo le. Isungulwe nguNkosazana Sakile Sivela ningoma. Yena ke elimuzweke kancane lapho elichathekela ukuthi izinhlupho bani ezikhona. Kodwa ke ekuqaliseni sibili ngibe sithabe kakhulu ukuthi gazange abe ngulwana ogamulayo kuphela engafake engabuki okuhle okwenziwe nguhulumende. Okufana lokuthi even iVoice of America isivunyelwa ukuthi yenze imihlangano enjengale kuphansi kwahulumende omutsha lowo. Wazokutsho njalo ukuthi uhulumende lowo uphumelele ezintweni ezithile ezincane zonele yezo. Yikho ke ngasimbukeni ukuthi nanana uyavumela ukuthi imbono yabantu izwakale njalo kube nokukhulumisana okuthile njalo useqalisile ukuthi elule izandla zakhe ukubana axhawule labo abamazweni akhatshana. Yikho lapho ase ezama ukuthi nina anxuse abantu bonke ukuthi babuye eZimbabwe esithi Zimbabwe is open for business. Umongameli Mnangagwa. Yeah.
Aiwana sithi nemanyukunyuku akawanda tine mutori wedu wenhau ari kukokera pari zvino atori imomo muHarare maka. Chimbotiitsana nguropi je kwakamira sei kuHarare zvinhu zviri kutengeka here zviri kuchema chema vanhu zviri kuwanikwa here?
Zvinhu zvodhura mwana wamai zviri kudhura kuno haikona zvekutamba. Unoona kuti mitengo yacho hanzi yakatombokwira kusvika kana zvakapetwa kana kashanu. Ndobva yazombonzi hurumende ndobva yazomboti hai wamanyanya vanhu wee. Ndobva vaita kanga kakudzikisa mitengo. Asi mitengo yacho unoona kuti yakaramba iri ipapo nekuti sechinhu chakanga chichita 50 cents. Takakwidzwa kusvika kana padola 50. Ndobva zvanzi dzikisai ndobva vadzikisa kusvika pa75 cents. Saka mutengo wacho wechinhu changa chichita 50 cents wakangokwira kusvika pa75 cents. Izvinezvi kukwira kombi chaiko rwendo rumwe chete rwakanga ruchiita 50 cents ndobva rwazombonzi dola ndobva zvanzi dzikisai ndobva vadzikisa kusvika pa75 cents.
Thank you there, PJ. We're just reminding all our followers on all our three Facebook platforms and on radio that we will be airing tomorrow the town hall that was held in Harare. PJ, if you can just reiterate in English what we are planning for tomorrow so people can be waiting.
You heard there from one of our panelists, from the town hall meeting that we had yesterday. It was a discussion. The topic was the 100 days of President Emmerson Mnangagwa's on the helm. So we're just fact-checking whatever he promised when he was campaigning. Has he delivered? And is he still sticking to Zimbabwe is open for business? So people were just discussing, yes, it is open for business, but the atmosphere or the environment is not really conducive, because in the past 2 months, there was a hike of prices. There was so much price hike. You could find some commodity, the price of the commodity rising to about 5 times as much. And people were always joking around the streets that, can you imagine a 50 cents bottle of water that was costing 50 cents, or it rose to $1.50, which is more than a liter of gas, for instance. So the prices have really rose to something very shocking, and people are just so traumatized.
Thank you very much. Tombobva kuna Sisi PJ, timbodzokera zvakare muhurukuro yedu yatanga tiri kutarisa zvaitika kuparamende nhasi apo taona vadare veMDC vachiburitswa muparlament, kana kuti muparamende nhasi vachinzi ivo vanga vasina kusimuka semuratidzo wekuremekedza vaEmmerson Mnangagwa. Regai titarire mufananidzo wezvaitika nhasi tisataenda kune vanyarikani vedu.
President varipo tichirohwa.
President wenyika. President wenyika, asi serious ba. Chakudza kunatenga vakasend fund. Ndiyango hosa. Inga kuti yakanhu vachinzwa uriko.
We were men handled by the police.
Aiwa apo tanga tiri kuona zvanga zviri kuitika muparamende asi video yedu yabva yangostika iri ipapa asi mamuri kunzwa zvanga zviri kutaura vadare tanga tiri kuona apo amai Linet Karenye tikona honorable Tabitha Khumalo nevamwewo vadare veMDC vanga vari kutaura ivo zvanga zviri kuitika asi taita rombo rakanaka tina amai Karenye vari panhare rigaitinzwe kwavari kuti zvafamba sei. Hello amai Karenye.
Hello, zviri sei
mazve? Aiwa, zviri nani. Mungatitsananguriro kuti pari zvino maakupi nekuti tatiri kukunzwa yapo muchiti makuvara zvazofamba sei pane zvanga zviri kuitika muparamende?
Pari zvino ndaakuhokewo ndaitwa discharged ma-x-ray zvangu andatorwa ndanzi ari raiti mamuscles angu strena saka ndiri pahoto vangondipa muscle pain nekubaiwa injection vandabayiwa.
Saka pari zvino muchaita sei manje? Pane zvamuri kuronga here sebato?
Hapana chatati tagara pasi tichitaura, but all in all hakuna ari kufara nezvaitika izvozvo kodzero dzevanhu dzacho.
Mhm. Taona zvakare muchitaura imi budget isati yatorwa kuti manga muri kushushikana nenyaya yekutaura kana kuti nyaya yekubhinywa kwemadzimai kana kutaura zvisina kumira zvakanaka zviri kuitwa madzimai ari muparamende. Chimbotisananguro kuti zvafamba sei?
Ya, ndasimuka ndiparliament isati yatanga one point of privilege.
Mhm.
Ndasimuka ndikareiza issue yekuti izvo madzimai paparliament ari kuitwa sexually harassed. Varume vanoita manzi anonyadzisira, vamwe vanosve vakasimuka vanosirwa zvimwe zvinhu zvisingaiti kuna hunhu zvinodisturba miri yavo, umwe anotaura zveulife yake. Saka ndaona kuti after receiving zvichemo dzekune mamembers of parliament MDC amwe akutya kuti akasimuka anoshedzerwa. Saka vamwe vakuti aina handichatotauri. Saka semunhu ano mai ndaona zvakanaka kuti ini ndiisimukire ndiisimudze mudare repariamendi kuna spika kuti vainzvisisire. Varume vese ivavo vamwe vanoti vakakwanisa kusimba mukadza anozomuwanira paanosimuka otanga kumuhekla. Saka izvozvo ndo zvandaona zvakanaka kuti it's not a good practice yekuti varungo abhuza madzimai. Because we are not just mavanhu vanongoda kuabhuza. So ndati zviri nani ndizvitaure kuitira kuti vanhu vazive, nekuti mangwana mazvetaitakare ndikutaura vanozopeisirawo nzara vana zvavanoziva ivo vasina dambudziko kunze nekuta varume vaita zvimwe zvisina kunaka. Saka ndaona zviri raiti kuti tisimuke tizvitaure kuti varume vazvirege, nekuti parliament hatina kuuya kutsvaga varume, takauya kuzoshandira Zimbabwe.
Mhm. Saka pane zvamazombonzwa here nezvebhajeti dzaturwa?
Ini hapana chandanzwa.
Mumbobata henyu makadaro Maikarenye. PJ, if we can come back online. PJ, wanga uri kunzwa apo tatiri kutaura naMaikarenye vanomirira madzimai kubato reMDC uyezve vari ivo vanomirira Mutare muSenate. Uri kuonawo sei zviri kutaurwa izvi uchitarisawo zvawaona uchipinda munyika pari zvino, madzimai vari kuremekedzwa here?
Ah, Ndingati ndandisati ndanyatsoona kuma institutions ndandisati ndapindamo asi zvandaona zvacho ndirikuona hazvina hapana mutsauko wakanyanya asi panyaya panhaurwa yanhasi taona kuti izvochi hapana kuremekedzwa madzimai nekuti vatoita zvekushungurudzwa ende tainzwa nyaya iyoyo yekushungurudzwa kwavo zvaratidza kuti havana kuremekedzwa zveshuwa vangadai vaitawo mabatiro asiri ekuvashungurudza nenzira iyoyo asiwo vamwewo vari kuti kana asiri mutungamiri wenyu munofanirwa kungomuremekedza nekuti ndoo zvavapo asi mabatirwo acho havazoitwa ipapapo zvakangofanana necommission of inquiry iri kuitika iyi yekuti vano panozoshandiswa ruoko rwakaomarara panyaya pamwe dzisingadikani kuti pange pachishandiswa ruoko rwakaomarara
mumboti te nechindevele muchiitaurawo zvataura maika renyu nezvaitika muparamende
edhaleni leparlamende namhlanje bekusethulwa uluhlu lwendleko karhulumende ibhajeti yomnyaka ozayo eka-2019 so kutheke besiza umongameli welizwe esiza edhaleni leparlamende wabonakala ukubana amalunga edale leparlamende akazange amalunga edale leparlamende awebandla eliphikisayo ele-MDC abazange basukume njengenhlonipho yekuhlonipha umongameli besithi kabamemukeli ukuthi ngumongameli wabo yikho ke kuthe kunjalo basebejeziswa-ke edaleni lepharlamente phakathi kwamalunga edale lepharlamente awe-MDC kulabesifazane kulabesilisa kodwa-ke baphethwe ngendlela efana nayo okokuthi unkosikazi karenye utholakale ukuthi uhlukuluziwe wafuqwa kumbe walimala waze waya esibhedlela yikho ke abantu abaningi bathi hhayi isandla esikulukhulu kangako akudingeki ukuthi indaba encane kangako kube sokuhlukuluzwa omunye umuntu aze afike esimeni sokuthi alimale yikho kade kusolwa ngabantu abaningi kodwa-ke bebesola njalo labo abe-MDC ukuthi hawu lihlonipheni phela ulokuzena umongameli ngoba yikho sokukhona khathesi kanti vele kungenza kungaba njani ngoba nguye owakhethwayo okwakhathesi kweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuyefika umnyaka ka-2023 yikho-ke asimhlonipheni kunjalo laloba lisazi ukuthi nananana engxenye njengobana lina lingemukeli lisithi laqilwa kodwa-ke hantsho phela indaba yangkhona yagcina isihamba edale emthethwandaba ukuze iyexazululwa kwafunyanwa ukuthi yena umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobileyo yikho-ke asihlonipheni kuze kufike iminyaka yona leyo emhlanu
zvamira zvakadaro regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika muparamende let's now go to a video of what happened today in parliament or outside
asingeni sixotshiwe kuthiwa esingangeni okwanamhla sisangeni
We are hearing there from one lady parliamentarian who was speaking just outside of parliament, PJ.
Yeah, ikho ngisho ukuthi nanana abanengi vele bathi bona wonke amacele angabe eposisiwe lapho lalapha yana kodwa ke kuthi ukuze kufike ekulimaleni komuntu yikho lapho abasola khona kakhulu.
We also have other video. I think we'll go to one of them to just find out what also happened because we also had some men who were also kicked out of parliament and they were bitterly complaining about how they were handled. And we are hearing that Honorable Tabita Kumalo was also taken to hospital. So we'll go back to Mike Renye to tell us a little bit about that. But for now, if we have our video on what happened to the male MPs who were also kicked out.
Thank you.
Apo tukona mwe mudare we MDC vachitaura Sergei chikupai video yedu yekupedzisira tisati tadzokera zvedu muhurukuro yedu.
Zvaitwa ndezvekuti tapinda muparliament nasi kutarisira national budget yenyika. Taka tapinda mukati pauya speaker tasimuka semugariro wedu separamenti. But sekugara kwamunoziva kuti tisinda mudziko nenyaya yepresident nekufamba kwakaita maelections. Saka nyaya haisati yagadziriswa etinotarisira kuti igadziriswe. Saka papinda president uripo weZANU-PF isu zvatinotsimuka tiramba takagara. Taramba takagara kudaro speaker weparliament abva kumamembers oparliament vese varamba vakagara kuti opposition budai kunze. Tikatipo tinobuda kunze munosenesa mutemo upi. Then speaker, abada ita mapurisa, kuti mapurisa ita sei, mapurisa atitore. Mapurisa papinda, wapa lakonderesa miri zonga, mpala mi. Lakonderesa miri zonga unaro, wangu ma MPs waroa, wangu wakuwara, like honorable Karengi Kore, wakuwara, honorable Tawisa Kumalo, wakuwara, nemwangu ma MPs, wakuwara, honorable Murai, wangu wakuru wanu masiyeo, wakuwara. Ini ndaro hasa ndina zvamukwara but ndichori right
akamuchaita sechikoro mira pano
ticha famba neurongwa tedare reparamende kuti nyaya iyi haitwa kuti mapurisa anopina mudare haisi pamutemo haibvumirwi nenyika haisi nyaya yatinotarisira speaker watadza basa saka tirikutarisira kuti zvinhu zvichagadziriswa munguva pfupi takatarisana nazvo.
We're hearing there from one of the legislators from MDC who was also walked out of parliament for refusing to stand when President Emmerson Mnangagwa entered to listen to the budget presentation by the Minister of Finance. We did try to get hold of ZANU-PF representation to be on the show, but so far we have not been successful to also give us their side of the story. Asi regate ende kunasi PJ. This is PJ Muripoira.
Hongu ndirepo.
Maamuru kuona zvanga zviri kuitika muparamende mbotipaiwo kuti nechindevele.
Walinye ilunga ledare reparamende avanga vebandla ele MDC ubekhuluma lapho ngokwenzakeleyo kuti bathe behlezi bemelele ukuthi bethulelwe ibudget kwangena ke uspeaker umlawuli wedare leparamende wabasukuma njengenjayelo kodwa ke kuthe sokungena umongameli Emmerson Mnangagwa bona bazihlalela phansi okuconule usomlomo wedale leparlamente wathi yena wasebiza ke amapolisa ukuthi abaxotshe edale babuza ukuthi yena nasixotshwa ngawuphi umthetho ngoba kulilungelo labo ukuthi bayekele ukusukuma kumbe bayetshengisele ngokungasukumi ukuthi kabamsekeli umongameli Mnangagwa kubatshelwa kwababizelwa ke amapolisa abaxotshileyo ukuthi kabahloniphi kodwa ke bona bathi bona balokhe bephethe elokuthi lolu daba vele lokhe lungakalungisiswa ukuthi bona batshontshelwa ukhetho lwalonyaka. Yikho ke bathe sebebizelwa amapolisa baxotshwa bonke batshaywa ngamapolisa. Abanye bangkhona abangebesifazane balimele unkosikazi Karenyi esilaye khonapha uhlelo lwethu lamhlanje nganyelo nkosazana Thabita Khumalo labo balimele yena akade mumakhuluma akade khuluma khona lapho laye uchayi uthena uchayiwe kodwa yena hayi kalimalanga kakhulu yikho kade kusenzakala ukube yingxabangcoza yenzakale edaleni lephalamende.
I want to thank you the PJ. Tine mutirira ari panhare parizvinorigai tiende kwavari. Hello.
Hello, magari.
Hello.
Tiripo, tiri kutaura nani?
Mutaura wana mukoma Doubt Murwisi kuZambia.
Taura itinzwe mukoma Doubt.
Izvi zvanyatsoradzidza pachena kuti nyika yeZimbabwe haina kwaichaenda izvi. Nokuti lava kunyatsoradza kuti bato ravo ndibato hwani rinoda kutonga muZimbabwe kana vanhu vachibuditswa muparliament. Zvinorevei kuti vanhu vese mapato akavhotirwa nevanhu. Kodziro dzevanhu dzachikorwa zviri pachena zvokuti tonyatsoona kuti Zimbabwe inyika yebato hwani. Zvinotiratidza kuti hazvichi hakuna kwazvichaenda nyika yatokanganisika.
Tina Honorable Karenye vari pano panhare kana muda kutaura navo muno tinogona kuti vauye panhare.
Ngavauye titaure.
Honorable Karenye, pindai zvenyu mai Karenye.
Yes.
Taurai tinzwe mukoma zvamungade kuvabvunza.
Mama ndaida kubvunzawo kuti vanhu vanhu vatoita zvekutorohwa zvekutoita zvekutokumurwa mabhutsu kuti vanhu vachirohwa zvekukumurwa bhutsu.
Ya mumwe wangu achiita mhodzi yakana vachimunhu uchimanikidzira munhu kubuda chitwa nepamusoro because vanga vawanda kamapurisa and tanga tisina kunge takagadzirira kuti pane zvichaitika mudare reparliament. Saka the moment yaunotorwa wodzunzwa wodonhedzwa pasi umwe anoyachikutsika umwe unoyachidi mukatarisa mumavhidhios munoona even honorable Chibaya paya vese vaakuuya kuda so hazvina hunhu zvaitika.
Nekuti ndanyatsonzwa kuti pakutanga munenge manga muchitopa speech yekutaura kuti nezvekumbunyikidzwa kwemadzimai asi mukupinda kwaita mutungamiriri wenyika zvinobva zvatadza kuti zvinenge ndo panenge patanga kuchinja zvinhu kuti vanhu vabva vatanga kudzingwa vachirohwa chichichi ndinoti sori zvenyu nyika yedu takutongoizirati ndo zvairi.
Chinondirwadza ndechekuti if you watch mamwe madebate anoitwa nedzimwe nyika vana South Africa unoona ana Malema achitotaura to the president ende hapana zvaanoitwa because ikodzero yake yekutaura pfungwa dzake ende zvichitoita kuti nyika ifambe but zvataitwa sevanhukadzi kuti iwori munhukadzi utori pasi mukurisa ari kutosvika ari kufamba president wenyika arimo saka unoda kutungamira ani
ipapo nekuti ipapo ndaitofananidza nekunoku kwandinogara inini kwakutori nezuro kwakuine meeting yekunzi vanhu huyai mupe zvamakaona mumaelections ese akaitwa from 2016 ichichi vanhu vanga vauya vachipa humbo kuti makaona pakabirwa here kana kuti pakaita sei zvishamisika zvinoitika munyika izvi
kwedu kuna zvitu
saka mai ndipo ndaitoshamisika kuti kuZimbabwe vanhu vakunzi vari muparliament vanhu vakavhoterwa nevanhu vakapinda muparliament vanonzi budai vanhu vanorohwa vanokuvadzwa zvekuti vanhu vanosvika pakutoenda kuzvipatara
ende muparliament tinoguidwa nemitemo tine standing rules and orders inotiguida kuti zvii zvinofanira kuita maproceedings eparliament hapana pakanyorwa kunzi kana mukuru wenyika asvika unosimuka hazvipo
aiwairi
kunzi unonzi unofanira kusimuka kana uti kuda yahosha here
chinoitika ndechekuti takutongofa kutongonzwisa nyika yedu kuti ndo zvairi inyika ine bato hwani rinoramba ichitungamira zvinhu zvinorwadza zvakanyanyisa kana kwatiri kunoku sekuti tinge tiri kunoku iye kutoti hatikwanisi kutenge tichitorarama tiri kuZimbabwe
zvizvozvo
mukoma yaiwa nhasi maitaurakira kanaka mukoma regai titorowo vamwe kuitira kuti vakwanisewo kuwanikwa vachibvunzawo mibvunzo yavangade kuvunza kuna amai Karenye vari pano muve nezuva rakanaka.
Okay,
it's not end. Mai Karenye, if you can just hold on, we're hearing there from our caller who is just expressing that he's in Zambia and he was saying that he was surprised because in Zambia they are being asked as citizens to come and talk about the last election, whether it was fair or not. So he's saying he's hoping to see something like this happening in Zimbabwe. Tombozo kera kuna sister PJ, muripo irapo.
Ye, nkona.
Ehe, saka mumbo, tideza, ashitaurwa na caller wedu kuna Mai Karenye.
Uwe loke buza imbuzo kuti nana nalinali uhambise njani njalo yena ube sithinte ngochingo engena kuhlelo evela eseZambia ikho ke beloke bependulana bebuzana unkosikazi Karenyi la ichasisa ukuthi akula mthetho ochoyo onqumayo ukuthi nxa umongameli welizwe ingena edalele parliamente kumele basukume.
Aiwa tiri kunzwapo rekei timboverenga vari pano palive feed yedu tiri kuona kuti pana Courtney Memi Koti ari kuti ndifonerei tamboedza kufonera isisi Courtney asi tichaedza zvakare. Mofi yacho ari kuti ndirifonerei ndakamirira. Tina Courtney zvakare ari pano ari kuti tifonerei tichafona. Rekei tidzokera kuna Mai Karenyi tombotarisa kuti tanzwa vantuli ncube vachitivo vabvisa yatingati iye juti. Pane zvinoshandiswa nevechisikana masanitary pads kana vari kuteedza munoona sei izvi?
Ipapo ndinoti uri mutemo wakanonoka nekuti mukatarisa izvozvi pads muzimbabwe riri kuita to 3 ende 3.6 yacho unoiwana kupi zvoragidza kuti tinoita kudzokera zvakare paya kuti vana vedu vachikura vanga vasikashandisi mapedzoko vaishandisa machira zvinova zvinokonzerera futi kuti vana vedu vazobatwa kunekenzi saka ndinotenda kuti kana juti iri sisipo asi inini nyaya yangu haizivie kuti sajuti chete tinotenda kuti juti hari sisipo asi ndodazve kuti tidzoke bheki kuti mavelas kuzowana mari yekuenda kusouth africa une waenda kose ende mari yacho unenge waiwana kupi chiri kudiwa munomu kuti tiwane mabasa tiite kana taita mari mafactory akavhurwa taakugadzira munomu tega mapedzi acho taakugadzira munomu tega kotonu ingatinorima donje wani zviri kungodiwa chete mafactories anoita zvinhu izvi kuti zvinge zvavepo nekuti kana tikanyati juti rabvisa ijuti riri kubatsira mamabig shop anouya achizotengesa asi isu kudai zvaigadzirwa munyika medu tai tisina nemidzi yekutaura nezvejuti taidai tingozviti kuno nekuti chii chinotadzisa kuti pedi rigadzirwe muno isu tichiri madonje
aiwa mashoko makukutu mombobata makadaro PJ over to you.
Mbuzile unkosikazi Karenyi ukuthi kukhitshwe umthelo owejuti empahleni lezo ezingenayo elizweni ezisetshenziswa ngabomama lapho besesikhathini yebo wathenana uyakwamukela lokho kodwa-ke ucini khona lapho kumele-ke kuyekethiswe eminye imithetho njalo khona ukuze uthole imali yokuthi uye phandle kwelizwe ukuyathenga leyo mpahla vele kayikho elizweni ngesimo somnotho esikhona elizweni.
Rekei timboenda kumuteereri. Hello. Hello, caller. Mukoma George muripo here? Ameno nari zavo havasi kudaira. Tina Nyasha Nyagutu wesi ari kuti please ndifonerei Jabu Ernest hanzi murifona here? Aiwa tiri kuedza kuti tikufonerei asi regai timbotaura hedu nasisi PJ takamirira makolas edu. PJ, so what happens now from this town hall that you've just had? Where to next?
We are actually going to 3 different places. Well, on Monday, the 26th of November, 2018, we're going to be in Matabeleland South in Gwanda, where we are going to discuss about devolution of power and some other issues that are surrounding people that live surrounding Gwanda town. From there, from Gwanda, from the times, it's from 10:30 to 12:30 for 2 hours. So you are all invited, those who reside in Gwanda and the surrounding areas. From Gwanda, we're going to Lupane Center, on the 28th of November. The discussion is going to start at 10:30 as well, up to 12:30. You are all invited. Those who live in the surrounding areas on at Lupane Center, you are invited. We are going to be discussing the devolution of power as well. You also noticed that we targeted Lupane in Matabeleland North. That is where the Gukurahundi massacre happened in the 80s. So it left a lot of victims, children that could that cannot even access birth certificates up to now. If you cannot get a birth certificate, you cannot get an ID. You can neither get even a passport.
Mm-hmm.
So we are going to discuss all those issues. There are some information that we want to impart to the people that they can access these documents right now. The situation has been made easy, but because people don't know, so we are going to discuss all those things in the town hall that we are going to hold at Lupane Center
mm-hmm.
on the 28th of November. From Lupane, we are going to have our next town hall in the Bulawayo City at the Rainbow Hotel is from 5 o'clock to 7 o'clock p.m.
Thank you very much, PJ, but I don't want to hear everything because tomorrow we'll have a two-hour program where PJ and the rest of the team that actually held the town hall in Harare yesterday will be talking about what came out of that event. But Hello, caller. Mukomangoma muripo here. Narezeda mino zvadziri kuita mukomangoma havasi kuda kutaura rigaitsinde zvedu kuna Maikarenye. Maikarenye muchiripo here panhare? Aiwa dzinyu nhare nhasi dziri kuita zvakanaka. Tanzwa kuti amai Kumalo, Tabitha Kumalo vakuvara. Pane vamwe vakuvara here uye zvichazoitika?
Vamai Kumalo ehongu ndavasiya pandadischargewa paAvenue after ndava results angu X-ray. Ndakia o iyo wako ndaku X-ray. Kaka andisati ndangro kutivazo kutajugareka na kutavasati. Mamu mamemba kufanya mendo wakua ravarumi. Ndi wanga waka ngomi ilaka kufanya mendo waru kutu aywa. We are demanding kutu mapurisa arikanapa awa atu uje kutu wai wati roa. Kaka I remember so Unarebo Chibaya, Unarebo Murai, Unarebo Amama Ukwa, Unarebo Mseami, Dovaro, Amawa, Ovaro, and Mapuri.
I went Bobata Makadaro, Paneva Kutora, Nimi, Paneva Kushiti, Mofu, Pana Papa, Life Idi, Dwarfinifone Reo, Trukiza Kukufone Mofu, Kutimutor and Amaika Ring, Mombo Bata in Makadaro. PJ, if you can come back on. Andrukunz kwa kutini pane kola rige, itende kuna kola wede, hello?
Ye, wati mbale ye, esila wama sandilayo,
busolo PJ, if you can just hold on, dimbo taura na kola, hello kola?
Hello?
Tukutaura na nimu uye zwe murukupi?
Andruke chao, mga na kuda mwana kuna kutu mbe.
Taura iti nzwe, mungu wati gaga, mungu wede ajika nani?
I'm going to go to the house.
Aiwa tinokutenda inare dzenyu hadzisi kunyatsonzwisika zvakanaka mukoma kotini asi totenda kuti mapinda muchirongwa.
Amene ndikatigavana mamashoko mairi matatu futere.
Nguva manje mukoma dzadyanana chiregai tizokufonerai zvakare mangwana.
Ya, fonerai kuti mangwana but tachikwadika hurumende ngaiga kunya efamily tachikwadika donzero kuri zveve zvipo zvezvei.
Aiwa ndizvozvo regai tikufonerei mangwana mukoma tingoti gagaga mangwana maita basi. PJ, if you can come on for a few minutes before we wind down. Miss PJ.
Yeah. Wati ngibale abasilandeleyo abakhangele lathi ku Facebook abasilandelayo besisekela kuhlelo lwethu ngilithembisa ukuba kusasa sizabelisile ngxoxompikiswano le enzwe eCrown Plaza Hotel eHarare lapho ke kade sikhuluma ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ensukwini ezilikhulu ezedluleyo njengoba efikise lezo nsuku ngomvulo mhlaka 19 Lwezi. Kuloti mihlabangana ukhona lapha uthi na watching from Newcastle upon Tyne and Wear. Kulani Mathema watching live from Joaneng. Botswana Mikeim Nashen watching from Zimbabwe. Alaska Nkosi Midrand at Johannesburg. Mikeim Nashen, does Zimbabwe has human rights at all? Ulifa is watching. Gift Msarurwa, thank you Mkoma Msarurwa, is watching from wherever he is in Europe. Siyalibonga kakhulu ngokusilandela kuhlelo lolu olwe VOA Ndebele lapho ke esihlaziya indaba ezibhekane labesifazane empilweni zethu izandlupho izangkathaze kanye lokukhuthazana lokucebisana ezintweni eziningi. Lilalele kusasa lisilandele silama lawa ama-town halls meetings eGwanda eLupane lakoBulawayo kodwa ke lithiye indlebe lithiye amehlo ukuze libukele uhlelo lwethu oluphume eCrown Plaza Hotel izolo eHarare.
Tine mumwe mutererege itende kwavari. Hello.
Makadini?
Aiwa tiri wadi tikutaura nani?
Ndi Mofu ari kutaura.
Mofu maedza kubvira kuseni chitaura itinzwe mapinda muchirongwa.
Ndaedza shuwa ndiri kutanga ndinoti kuna maika renyu tinokusupportai nezvamuri kuita. We appreciate you for all the work that they are doing. It's difficult to operate under the circumstances they are, but they are brave enough. Ndivanga vachitimiririra and what we believe in. Tinokutendai zvakanyanyisa.
Amaika renyu ameno kana muripo mubva mataura naMofu nekuti nguva yedu yadyana nasi pinai mubva mangoudzwa naMofu zvavari kufunga.
Thank you very much baba. Tinotenda nesapoti yenyu ende hatisi kudzoka kumashure taramba tichikumiririrai kusvikira Zimbabwe.
Moti gaga Mofu.
Hello?
Moti gaga nguva yedu yadyana.
Alright. Aiwa ini ndinongoti ngavarambe vakashinga, we support whatever they are doing, keep it up, it's great work, they never be deterred by the enemy because they will always come to plan and to thwart zvese zvatiri kuda kutraya kuita as citizens. Keep up the great work. Ndo chete zvandachida kunyanya kutaura.
Aiwa tinokutendai, nguva yedu ndiyo yadyanana nekuti takusvika kukwa mvura yacheka makumbo. Maika renye muchingouya moisa izwi renyu rekupedzisira taakupedza yedu chirongwa kuti remangwana munoona rakamira sei kuvanhukadzi?
Remangwana ndinoona risina kumira zvakanaka kuvanhukadzi nekuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika zvinongoafekta madzimai. Chero zvese zvaunoita zvinongopedzisira zvakubata zvichingokudzorera mukitchen. Kureva kuti kana pasina ikonomi kuti yamira zvakanaka, kureva kuti vana vedu vacharamba vari marovha, varume vedu vacharamba vari marovha. Ukaona nyika yaakuti munhu aakutadza kuafodha kutenga sanitary pad, kureva kuti nyika iyoyo yatukwa. Nekuti ukaona mukore uno vanhu vaakudzoka pakare sekunoshandisa machira, kureva kuti zvinhu zvemunyika imomo hazvina kumira zvakanaka. Chandingangoda kutaura kumadzimai kuti aiwazve, mwana asingatemi anofira mubereko. Tikaramba takanyarara kuri wakuri zvinhu zviri kutinakira asi ngatitaurire hurumende kuti aiwa ka hurumende tiriwo vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa navo ngavagadzirise nyika navo ngavazive kuti election ikanga yangoitwa a dispute nyika haitimiriri zvakanaka ndinongoti kumadzimai
nguva yedu ndoyadyanana maikarenye tinokutendai chaizvo tinokutendai chaizvo thank you so much to our valued guests we had the MDC's Lynette Karenye who was involved in an event at Parliament today. We also had our reporter on the ground Praxedes Jeremiah who was at Crown Plaza where a town hall was held and we are going to be giving you the town hall in full tomorrow. I'm Marvelous Mhlanganya who are you please